Iko zino nasi kwanga kuchitwa ma opening statements, ma impeachment managers vanga vaisi pa floor vachi taura mamiriro avo enyaya ne atingati ma allegations why they proceeded to an impeachment trial.
Vanga vachishandisawo ma video akawanda. Pane chambo kushamisa here pane zvamaona?
Hapana chandishamisa, ndashamisika ne ma arguments aside ra former President Trump. Asi handina kushamisika nezvanga zviproduswa in terms of ma video, nokuti nyaya iyi tanga tatoinzwa and ma video aya tanga tatohanzwa achitaurwa in the house pazvitai pazvaitaurwa.
Vachuchusi veDemocratic Party vari kuratidza zvakasimba here kuti vaTrump vakapara mhosva?
Ndinoona kunge vari kuratidza zvakasimba kuti mhosva iripo. Nemaonero angu vemaRepublicans havasi kutombopitisa kuti pane mhosva. Vari kutongoita kunge vari kuguma kuti mhosva iripo, asi uyu munhu hatifanirwa kumutonga nekuti haasiziri muofisi.
Sei maRepublican vasingaratidzi kubvuma kuti vaTrump vakapara mhosva? Chii chinodaro?
Vanotya. Vanotya kuti yavanoti besi yaTrump inomuteera kwese kwaanoenda. Nazvo inoteera zvese zvaanotaura. Saka Trump akabuda pane any forum pese paanenge apiwa mukana akati ningi senator we kuistate munhu akaipa zvatopera. Akati ningi munhu akanaka. Vanotetera izvo, havachatsvaga kuti vazive kuti chii chaita kuti ati munhu akaipa, kana kuti mareasons acho ane musoro here, kana kuti haana evidence behind them. Vakangoudzwa vanotetera izvozvo. Ndizvo zvavanotya kakuru, kuti zvikuru kuti zvikanzi you are now on the other side, on the bad side of that Trump, vanozotanga kutokudikampena on your next election, watove nemakwikwi akaita se akakomba kuti uhwine re-election. Saka vese vari padhuze nere-election, they wanna be on his side.
Chinoita kuti vatsigiri vavatrump ava vamati base vari vashoma kudero kuma 33% kana 35%, chinovapa simba rakawanda kudai chii zvokuti vanotyiwa nedzimwe nhengo dzebato ravo?
Besi kazhinji chinotyisa iprimary election. Saka havatyise pageneral election, nokuti pageneral election wese munhu anenge akuzama kuti tiwane mavotes emaindependent. Saka havazove extreme sezvinoitwa nemasupporters aTrump. Asi kana usiri extreme sezvinodiwa nemasupporters aTrump, iyo 33% iyi hausvike kuti uzonzi wave mumiri weRepublican Party, you will not get that nomination. Saka kana uri senator ane nzvimbo yake and you are up for re-election, chauri kunyanyotya ndechekuti kuchazouya mumwe anoti no, ndakuda kukuchallenge for that position in a primary. Whereas vanenge nguva zhinji vanenge vakamirira kuti vachangomirira Republican Party, vasina munhu avachallenge kuti at the primary level tirikudawo kuposition yawakabata iyo. Saka zvese izvi zvinoitwa nenyaya setup yemaprimary election. Ndipo pane musindo wakanyanya wokuti vanhu vaTrump, even though they are 33% kumaprimary, vanenge vakati wande nekuti inenge iri Republican Party yoga.
Kana vaTrump vakawanikwa vasina mhosva, munofunga chichaitika chii pautungamiri hwavo muRepublican Party? Munofunga kuti simba ravo richapera here, richadzika here mubato ravo?
Ndinoona kunge simba ravo rakatoti dzikirei, nokuti vanhu vari muRepublican Party iko zvino kune vanhu vari kutobuda muRepublican Party vachiregister as independent. Vamwe vari kubuda vachiti taakujoina maDemocrats, asi vashoma naika kune besi yatinotaura iyi yaTrump. Asi zvikanzi Trump havana mhosva, vaTrump havana mhosva naika, handione kunge zvichaita mutsauko pasapoti iyoyi, nokuti sapoti iyi I think yatoshifta, yagara yatomuvha ne zakaitika musi wa January